Ja dofuma muzimbabwe dzinenge dziri kuratidza kupidiguka nokuomera vanhu nokuti kana ndikazvitarisa mwedzi miviri yapfuura ndandiri kuzimbabwe kusvika pari zvino kuti mutengo wana petro nedhiziri wataimuzana 2 tikazvitarisa isu kuti ko mihoro yavanhu yataimuzawo here na 2 haina kutaimuzana 2 petro nedhiziri inoguriri kukwira vhiki nevhiki zvinoreva kuti the cost of living zvitengwa zvose zvamagrocery nei zviri kukwirawo vhiki nevhiki uku kumapei asingakwiri vhiki nevhiki saka zvinhu zviri kuomera vanhu vomuzimbabwe kuti vakwanise kubhadhara mafees vakwanise kutenga chikafu kana kufamba zvakona mabhazi kubva panzvimbo inokuinda pane iyo zvaakutonetsa kubhajeta
munoona sekuti hurumende ine shungu dzokugadzirisa nyaya iyi here
ndinoona sekuti hurumende shungu dzayo hadzisi havana mavonero anoonekwa navanhu nokuti kana tikatarisa isu kuti petro nhasi chaiye iri kunzi yaakuva nemitengo yakasiyana siyana kumatauni akasiyana siyana ko mihoro yavanhu ichasiyanavo here kana ari ticha uri kuHarare uchange achihorawo here mari iri pasi neyekuvictoria falls uko kunenge kunodhura petro saka ndinoona sekuti chinangwa chehurumende hachina sekunge chakati twasa twasa chinenge chiri kuvhiringika vhiringika wogosha yekuti ko maitiro avaya ane vanhu mukati here kuti vahwe kuti vanhu vanohwa sei vanhu vanoraramawo sei nokuti mihoro yavo yamakana iri yavanhu haisi kuzosiyana nokuti munhu uri kuvic falls munhu uri kumasvingo munhu uri kupi zvavasiyanisa petro kudai kutowedzera kuomesera vanhu upenyu muzimbabwe saka handioni kuti hurumende zvairi kuita izvi zvinoshanda papi handinatsi kuzviona ini
sokuona kwenyu profesa munoona sekuti chikonzero ndechei handisati ndambonzwa nyaya inoti kwai petro muHarare inochipa kupfuura petro iri kuvictoria falls kana kuti kune dzimwe nzvimbo chii chiri kuitika apa profesa masvosha
chikonzero chavanenge vari kupa chandioonavo ndechekuti purize yokuendesa petro kunzvimbo dzakasiyana siyana inenge yakasiyana petro inoendeswa muHarare inenge ichitravelawo distance doko petro inoendawo kuvictoria falls inenge ichidhura kusvika ikoko asi zvinhu zvatisati tamboona kubvira paindependence yezimbabwe kubva 1980 zvekare nyika zhinji hadziiti maitiro iwayo kuzhe kwokuti kana mihoro yavanhu yapatsanurwavo sokupatsanurwa kwaitwa mitengo yepetro asi kana mitengo yepetro mihoro yavanhu isina kupatsanurwa zviri kuita hurumende izvi hazvinotowedzera kuomesera vanhu vakawanda upenyu hwavo
nguva iri kuramba ichienda zvinhu zvichiramba zvichikanganisika chii chingatiwa nehurumende pari zvino kuti nyaya iyi isaramba ichikanganisika sezvaari kuita
hurumende chikuru kuru chainofanira kuita ndechokuwisisa vanhu noupenyu hwavanhu kuti zvatiri kuita izvi vanhu vo zvavo vari kumabasa nevasiri kumabasa vachararama sei ndo pandoona pane yatoti disconnect iya kuti hurumende kwavari kumusoro uko vari kurarama upenyu kwavo kwatoti they are living large vamwe vachinorapwa mhiri kwamakungwa vachinodidi ko munhu uri pasi uyu unohwisisikwavo here kuti haasi kukwanisa kana kuenda kuchipatara haasi kukwanisa kana kutenga chingwa haasi kukwanisa kana kuendesa mwana kuchikoro saka hurumende haisi kuhwisisa vanhu chandokumbira chokuti hurumende ihwisise vanhu vafambe muvanhu vavone kutambura kuri kuita vanhu vagotsvaga nzira vachibatsirana navanhu vacho iva vari kutambura kuti nzira dzatingakubatsirai ndedzipi havasi kuhwisisa vanhu zvachose ngavahwisise vanhu kutambura kwavanhu hurumende yemuzimbabwe zvinoitawo dzimwe hurumende
munoona sekuti zvinhu zvingakurumidza kugadzirika here izvi
apa hapana chinokurumidza kugadzirika sokufamba kwaita zvinhu kubva patinoti zvakatangira pakatorwa hurumende kukurumidza kugadzira zvinhu zvinhu zvichatora nguva yakareba chaizvo kuti zvizonaka asi zvisinganakiri vatinoti majenereshen ari paya kuda vazukuru pamwe vazukuru vavazukuru vedu nokuti zvinhu zvakaa zvakakanganiswa kwenguva yakareba zvichazotora zvinofunga nguva yakareba kuti zviite se kuti zvinake asi zvisingazonakiri vamwe vanhu vese vanhu vese vegenereshen dzedu kana even vadoko kwatiri vari kubuda muzvikoro vamwe vacho muzvikoro macho varimo izvozvi vari kutovhiringwa nokushayikwa kwamagetsi kuti vaverenge saka zvino zvichatirwa nguva huru chaizvo kuti zvinake, that is kana zvichizonaka